vanhu vanekodzero yekufunga mafungiro avo nokuita maitiro avo. Ndinofunga kuti chakanyanya kukosha pari zvino zviratidzo, atingati masainzi aripo, ekutiwo American establishment iri kuenda kuZimbabwe vari kutaurirana necabinet, vari kuonana neparliament, vari kuonana namabusiness partners. Masainzi ekuti iwo the American corporate world zvichiincluda mafortune 500 companies ari kuenda kuZimbabwe achinoita maundertakings, vachinosaina maMOU vachiti vanodzoka. American ambassador vaakubva ava vaitawo zvakanaka zvikuru pamusoro peZimbabwe. Vakapawo kalenda rinoratidza kuti pachange paine vanhu vokuamerica veamerican establishment neamerican corporate world vakawanda vanhu vasvuswa maelections vanenge vachienda kuZimbabwe. Chingava chisvo chakanaka kuti zvirango zvibviswe maelections asati aitika, asi maelections acho hazviri kure zvavo, katanga machi arimo muna July, saka tine 4 months to go. And tichiziva kuti zvirango zvacho zviri pasi pemurawo wezidhera unotora kuti uripiwe. Now maxc haaripiliwe that fast in any country.
Vamunzara, munoona sei nyaya iyoyi yekuti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kudyidzana nedzimwe nyika kusati kwatanga zvikuru tichitarisa America?
Isu seMDC takagara tazvitaura kuti nyaya yezvirango zveupfumi iri pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica. Asi tinoona kuti vanhu vekuZANU-P F ava unozva vachiti EMDC inokonzera izvozvo. VekuAmerica avo ndivo varidzwe mari, ndivo vari kupa zvavanoda kuti zviitwe kuti mari ikurumidze kuuya muZimbabwe. Saka isu tinoti hurumende ngaingoita zvinhu izvozvo zvinodiwa zvacho. Somuenzaniso, hurumende inofanira kubvuma kuti paitwe sarudzo dzakachena, inofanira kugadzira hwaro hwesarudzo dzakachena. Somuenzaniso, panofanira kunge paine kuti vanhu vachida kuenda kunhefenyuro vanofanira kunge vachikwanisa kuendawo mapolitical parties ese. Hakufani kuva nemhirizhonga, hakuna munhu anofanira kurohwa pasarudzo. Izvozvo hazvitore makore, saka hurumende yedu iyi tinofunga kuti inoda kuti kugadzirisa sarudzo dzakachena, chinhu chinonesa chaizvo, chinhu chisingatombonesi.
Vamangwana.
Ah, mukoma dzaji vanenge vakutokambeina kunhingi kualliance zvinokuda kunaita pane zvavari kutaura zvekuti sarudzo dzakachena aiwa chisuo chekunomisa Zimbabwe, nokuti ndo zvakaendwa kuhondosvi zvokuti vanhu vaite sarudzo yavanoda pavanoda vachisarudza uyo vanoda kuti atungamirire. Matauriro avamodzora vari kuita kunge Zimbabwe iri kubhega mari maererano nezidhera. Zimbabwe mari dzainouda, maZimbabwe mari dzairi kutarisira imari dzainenge ichingoriwo entitled to zviya zvokuti waikaenda kuma multilateral institutions ichidawo mari zvinongoita dzimwe nyika inonopiwa mari. Hoke zvinezvi pane manegotiations ari kuitwa nepane maundertaking akaitwa in terms of the Lima protocol. Tiri kuedza kuita izvozvo, hongo tine zvikwereti, hatingabhadhara zvikwereti, tinoedza kugadzira, asi tinoda kuti tikwanise kutreda namakambanis ari linked to America and so forth, tisina problem. Hakusi kukumbirawo
vamunzara.
Zimbabwe inotoda kutokwereta mari kana kuti nyika iri panzvimbo yakaita seZimbabwe inoi mamiriro akaita upfumi hwedu, kukwereta kunofanira kunge kutoripo. Kupiwa anozi magrants aya ekupiwa ekunzvimbo iri kungopiwawo kuti takupai 1 million iyi kunotodiwa ikokoko. Mari dzamuri kutaura dzekuti kutengeserana zvepamutemo kuya kuya tichiwanawo mari yedu inodiwa zvakare. Saka mari yenyika haizi yekutengeserana chete, pane mari yamunopiwa sekutaura kwamaita yamunopiwa nana United Nations iwayayo, yamunopiwa nana America, nana Britain, nana China.